Mbokuru wechikwata ichi vafarai jere. Vanoti chitembwe apiwa basa iri kwemakore matatu anotevera. Zvichienderana nekuti chikwata chake chiri kutamba sei panguva iyi.
So this is a 3-year contract renewable depending on performance.
Vajere vanoti chitembwe ari kuuya nevatevedzeri vake avo aive navo kuHarare City kusanganisira Nelson Matongorere, Fungai Kwashi naTonderai Marume avo aimborairidza navo mazuva ayo aive kuCapes United.
The first assistant is Mr. Matongorere and the second assistant is
Tostao Kwashi.
Asati aenda kuHarare City muna 2019, chitembwe akatora mukombe weLeague neCapes United muna 2016 uye kutungamira chikwata ichi kusvika muMin League stage yeCup Champions League muna 2017. Chitembwe anoti ari kufara kudzoka kumakepe-kepe achiwedzera iye kuti ari kuona vachibudirira atarisa vatambi veCapes United varipo.
I've watched a few games when we played them when I was at Harare City. You can see the potential within the group. You can see some.
Vavona vachitamba ndiri kuHarare City. Varikuratidza kuti vane tarenda uyezve neshungu dzekubudirira.
Mukuru wesangano revatsigiri vechikwata ichi uyezve vari nhengo yebhodhi reCapes United vaAbraham Kawadza vanoti vari kufara kuti chitembwe adzoka kumusha.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Roger adzoka kumusha. It's a big institution, sekuziva kwenyu Cape City team hombe. Saka team hombe inodawo makoach who have been tried and tested. Saka tiri kufara Roger adzoka.
Capes United, iyo yaityisa munhabvu muZimbabwe, yadzikira zvinotyisa zvekuti zvikwata zvese zvave kuda kutamba nayo kuti zvikunde. Chikwata ichi chakabuditswa munharaunda yekutanga makundano echibuku Super Cup izvo zvakakonzeresa kuti dhodho adzingwe. Asi vakawadza vanoti vari kutarisa shanduko huru nekuya kwachitembwe vachiti vari kuda mikombe nekutamba muAfrica zvekare.
Tinaye pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did magore apfuura.
Asi chitembwe achamboti nonokei kuwana mitambo sezvo svondo rino kusina mitambo muZimbabwe, nekuti chikwata chenyika chine mitambo miviri neSouth Africa neChina pamwe neEthiopia National Sports Stadium nesvondo. Ndiyo mitambo yekugumisira yemaWarriors makwikwi e-2022 World Cup. Zimbabwe yakatobuda kare makwikwi eKata World Cup aya, uye murairidzi wechikwata ichi Norman Mapeza anoti ave kuumba chikwata chinokwikwidza zvakasimba kumakwikwi Africa Cup of Nations kuCameroon gore rinouya. Vamwe vatambi vechikwata chemunyika vanotambira muZimbabwe vatosimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.